Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina mbudzi 5 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vaviri vakafa nechirwere chaCovid-19 nezuro izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika pamazana maviri nemakumi mana nevasere. Vakoti vanotadza kumiswa pamberi pedare retribunal sezvanga zvichitarisirwa. Vanga vari mumiriri weGlenview North muParamende vaKenneth Dina vashaya. Mutoro wenhau Hopewell Chingono anosvika padare akaiswa cheni mumaoko. Sarudzo dzemuAmerica dzoenderera mberi dzichiverengwa. Indo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika pamazana maviri nemakumi mana nevasere. Richizivisa zvarakawana nezuro manheru, bazi rezveutano rakatiwo vanhu gumi nevanomwe vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vakabatwa nechirwere ichi nezuro vanhu vagara vari munyika. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru zvisere nemazana mana nemakumi maviri nevanomwe kana kuti 8,427 uye vapora vava zviuru zvinomwe nemazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nevanomwe kana kuti 7,967 zvichitevera kupora kwevanhu makumi maviri nevashanu nezuro. Vanhu vachiri kurwara nechirwere ichi vava mazana maviri nemakumi maviri nevaviri. Uwandu hwatazivisa uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika mamiriyoni makumi mana nemasere kana kuti 48 million, uye vafa pasi rose vadarikawo miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri nemakumi matatu nematatu kana kuti 1,233,000. Yanga yadaidza chikwata chekutanga chevakoti vepachipatara cheUBH kuvulavayo kuti vatongwe nemhosva yekutyora mutemo wevashandi. Inoti nyaya iyi yave kunzwikwa svondo rinouya sezvo pane zvimwe zvanzi zvichiri kuda kuitwa. Hurumende inoti ine urongwa hwekuranga vakoti chiuru nezana nemakumi maviri nevasere vari kuti havakwanise kushanda kwemazuva mashanu nekuti havana mari. Mukuru wechipatara cheUBH Dr. Narcissus Dzvanga vakazivisa vakoti vakamiswa basa musi wa30 Gumiguru kuti vakatyora mutemo weLabour National Employment Code of Conduct Regulations Statutory Instrument 15 of 2006 nekuti vakanga vasungwa kuti vashande mazuva mashanu vakatsika madziro. Vakoti ava vakanzi vasauya kubasa sezvo vachigona kuvhiringidza zvapupu zvisina kudomwa. Magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights vaJabulani Mhlanga naMutsvari Priska Dube ndo vari kumirira vakoti ava. Hatina kukwanisa kubata munyori mubazi rezveutano vaJasper Chimedza sezvo vanzi vanga vari mumusangano. Asi vaChimedza vakaudza dare reParamende svondo rino kuti bazi ravo riri kupiwa mari yebhajeti shoma zvave kurikanganisa kuita mabasa aro. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutungamiri weZimbabwe Nurses Association vainokidongo kuti tinzwe zviri kuitika.
Ichokwadi kuti tine vana mukoti veku UBH vanga vaine matsamba ekuti vaifanira kunge vechiita hearing timira pamberi pekomitee asi hazvina kukwanisika kuitika nhasi. Pavasvika ikoko vana mukoti vaine magweta edu vabva vataurirwa kuti nyaya yapostpondwa yaendeswa pamberi vachazoudzwa madetsi next week.
Ava ndivo chete here vakoti munyika yose vapiwa matsamba aya uye varikuda kumiswa pamberi petribunal kana kuti iro dare?
Tine vana mukoti vekuzvipatara zvakaita zvana Harare Hospital, yava kunzi Sali Mugabe Hospital, Bharirenyatwa, vari kuramba vachipiwa masuspension letters nema hearing letters. Vari kususpendwa vachibvisirwa mari kuti vasatambira pachipatara cheHarare Hospital. Kunzwa kwatiri kuita vanhu vapiwa masuspension letter vakutosvika kuma 400 zvichienda mberi.
Izvi zvinorevei kwamuri imi sevamiriri vevashandi ava?
Izvi zvataridza pachena kuti zviri kusiya muzvipatara mune artificial shortage inova yakonzereswa neiyo hurumende iri kungoita zvinhu zvisiri pamutemo, kungosuspenda vanhu kuitimidheta, kuchichidzira kuri pachena kuri kuitwa naivo permanent secretary, vachizviita muchihwande vakanyarara vasiri kuda kuingeja, vasiri kuda kuti titaurirane.
Ko sei muchidaro, chii chakodzai mwoyo?
Munoona kuti tiri kukatyamadzwa nekurwadziwa nekushungurudzwa nemukuru uyu, nekuti isu pavakapinda vechapoindwa napresident kupinda basa ivo permanent secretary takavapa mukana, vakapinda vana mukoti vachiramwa mabasa vari kustrike. Tikataura nana mukoti kuti ngatipe mukuru abunzwa uyu muministry mukana wekuti agatsikane tigozotaura naye, tigotaura zvinyaya dzedu, timupoewo a clean page semunhu ari kungouya. Asi ivo vakatora, vari kutora advantage iyoyo, vari kutora mukana iwoyo wotiita sokunge isu tiri zvidzoi.
Avanga vari mutungamiri weZimbabwe Nurses Association vainokidongo vachitaura vari parunare vari muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vanga vari mumiriri weGlenview North muparamende vaKenneth Dina vashaya zvichitevera kurwara kwavanga vachiita. Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlachivayo vati varadziwa zvikuru sebato nekushaya kwavaDina.
Nasi mhuri yeZimbabwe yarasikirwa negamba mukurwa hondo yeshanduko, mukurwira kodzero dzevanhu nekumirira zvido zvevanhu. MP weGlenview North mudare paramendi vaKenneth Dina vashaika nasi kuchipatara cheChitungwiza uko vainge vachirapwa. Tinoona tarasikirwa nemunhu anga akashinga akazvipira, mukomana wechidiki anga ane chido nechidokwa dokwa chekuti Zimbabwe ifambire mberi. Tinge takabatana semhuri yeZimbabwe anga asikatsiki matama enzira, aitarisa mberi kuti achikoshesa zvinhu zvinoda vana veZimbabwe, kwete kuti zvaanoda iye sedunga munhu. Tarasikirwa neshamwari vaDina vanga vari munhu asikasarudzi kutarisa kuti uyu ndiani, asi anga ari chengawose mamananga kuna risina mhodzi. Saka tinoti tarasikirwa zvikuru, hatisata kuziva urongwa huzere maringe nekuradzikwa kwavo, asi pari zvino tiri tatambira mashoko iwavo ari kurwadza, ari kutitambudza sevana vechinja, sevana veMDC Alliance, sevana veZimbabwe.
Vahlachivayo vati urongwa hwekuradzikwa kwavo huchaziviswa nekufamba kwenguva. Mutori wenhau Hopewell Chingono uyo akasungwa nemusi wechipiri asvika mudare redzimosva akaiswa ngechani. Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Achisvika padare, Chingono uyo anga akaiswa ngetani dzemaoko ati ari kushungurudzwa nehurumende. Rimwe remagweta aChingono vaGift Mtisi vati havasi kufara kuti Chingono amiswa pamberi pedare rinotonga nyaya dzeuori, vachiti mhosva dzakatarisana naChingono hadzinei neuori.
Chimwe chichemo chataraiza ndechekuti nyaya yake haizere corruption, asi kuti iye akato expose corruption. asi iye ari kuiswa mu corruption court. Nyaya yake yapiwa CRB yeku anti-corruption court. So tine chichemo, saka mutongi ati ichanzwika mangwana chichemo ichocho.
Nyaya iyi payatanga rimwe remagweta achingono amai Beatrice Mutetwa vati chingono anga siri pamberi pedare zviri pamutemo sezvo maawa makumi mana nemasere akatarwa nebumbiro renyika kuti musungwa anga amiswa pamberi pedare kubva nguva yaanenge asungwa anga adarika. Vamutisi vati chingono anga asiri kutombofanira kumira pamberi pedare iri.
Kumbiro ndechekuti chingono auya kudare nguva yake yakasungwa yapfurikidza 48 hours. Saka nokuda kwaizvozvo tanga tichiti chingono ari kupinda mudare asi asafanira kunge achipinda mudare, achifanira kunge asunungurwa. Saka tanga tichiti mutongi va decide issue yekuti is he properly before the court.
Mutongi wedare amai Marehwana Zvogofa vati chingono adzoke kudare mangwana mushure mekunge vanzwa divi remapurisa kuti akasunga chingono nguvai. Mapepa ari pamberi pedare anoti chingono akanyora padande mutande rake reTwitter nyaya dziri mumatare dzinosanganisira nyaya dzekumbosungwa kwake iye chingono pamwe nekusungwa kwakaitwa muzvare Henrietta Rushwaya avo vari kupomerwa mhosva yekuedza kuburitsa goridhe zviri kunze kwemutemo munyika. Chingono akambosungwa muna Gumiguru akagara mujeri kwemasvondo matanhatu achipomerwa mhosva yekukurudzira veruzhinji munyika kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati achishandisa dande mutande rake reTwitter. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vari muTanzania uko vari kubatana nevatungamiri vemuAfrica avakaenda kunoona mutungamiri weTanzania vaJohn Magufuli vachitoriswa mhiko semutungamiri wenyika iyi zvichitevera kukunda kwavakaita musarudzo. VaMunangagwa vakasvika kuTanzania nezuro vakatambirwa nemumiriri weZimbabwe munyika iyi vaAnselem Sanyatwe. Sarudzo dzemuAmerica dzichiri kuverengwa uye mumiriri weDemocratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika iyi vaJoe Biden vachiri kutungamira muzvigaro zveElectoral College zvavawana kusvika pari zvino zvichienzaniswa nezvigaro zvawanikwa nemumiriri weRepublican Party uye vari mutungamiri weAmerica vaDonald Trump. Kuziviswa kwezviri kubuda musarudzo kunosiyana-siyana zvichienderana nemitemo yematunhu ose emuAmerica panyaya dzesarudzo uye kuverengwa kwemavhoti mumatunhu aya. Kuti munhu anzi ndiye akunda musarudzo yemutungamiri wenyika anofanirwa kunge awana zvigaro zveElectoral College zvinosvika 291 kana kuti 270 kana kudarika kubva pazvigaro 535 nezvisere kana kuti 538 electoral colleges. Mumatunhu ose muAmerica kunze kwemaviri chete anoti Maine neNebraska, mamwe ose anoshandisa mutemo wekuti anenge akunda ndiye anotora zvigaro zvose. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vachitungamira bato reDemocratic Party Dr. Uriah Izembe pamwe neimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vato Joyce Ngwenya. Tatanga nekubvunza Dr. Zembe kuti vanoonawo sei nezviri kuitika musarudzo idzi.
Zvandinoziva ndezvekuti sarudzo dzokuAmerica nokuda kwomurawo wavo wokusharwa kwapurezidendi unozotungamira nyika vane tsika yakati kanyanei haina kunyanya kuita sedzimwe nyika dzinongoti vanhu vakandokanda vhoti yavo yotoverengwa ipapo ichibuda. Zvokuti mastates ese ari makumi mashanu imwe neimwe inopuwa uremu hwayo zvigaro zvayo. Uyezve titarisa kuti mamwe mavhoti anenge abva kuzvizvarwa zveAmerica zviri munyika yose, saka mavhoti iwayo akakandwa munyaya dzeposo zvinotora nguva kuti azosvika azovhurwa, asi zvose zvine zviri mumurawo wakatarwa. Saka ndingangoti zviripo zviri kutobikwa izvozvi, handingati zvanonoka maonero angu.
VaNgwenya, maonero enyu nezviri kuitika musarudzo? Tiri kuona vari kubvunza vari kuti America haingatori nguva kukuzivisa zvabuda musarudzo.
Ini chandinonyanya kufarira ndechekuti chekerere yacho pavanenge vachikampeina zvese zviya zvakabuda pachena. Hapana paunoona kuti apa pahurumende kana kuti munhu ari kutonga tozvati vaTrump dzimwe nguva vanotaura vachienda kwavakatarisa ikoko asi chekerere yacho zvinona kidza asi ukanyatsoongorora kuti inozi the biggest democracy munyika yese United States India havatori mazuva akamura itokuti system yavo ehe yakanaka kuti sarudzo isazokondrolwa nemunhu umwe sezvatinoitwa kuno kuzvana chikubva zviyaza nokuti zvana chikubva izvi system yacho inokonzera uore nekuti kana munhu achichengetedzwa nehurumende anowanzoda kuita zvinoda hurumende saka devolution yacho yeelectoral devolution tinoifarira asi handioni chinonyakunetsa kuverenga mabhoti mabhoti acho maelectronic bots mamwe yakauya epostal achizoterwa navazembe chati hapana chinonetsa indoona sokuti kunonoka kwavanoita kuti vataurire maresults kunokonzera kusagadzikana ngavashandise uzivo rwavo netechnology kuti kana bhoti yangopinda muchina yatoverengwa hazvitsvagi 5 days mabhoti averengwe muamerica aiwa indoona kuti ngavagadzirise nyaya yacho kunonoka kuverengwa kwemabhoti
mungandibvumira kumbopinda ipapo
pindai Dr. Zembe
zvabuda musarudzo zvichinge zvapera kuverengwa nehurumende yedunhu zvinotoiswa pawaya zvotozikanwa ipapo ipapo mastates anenge apedza kuverenga zvotobuda apedza kuverenga zvotobuda saka ndingangoti inini zviri kutongobikwa zvitongobikana ipapa zvichitobuda zvapedza kuverengwa zvobuda saka ndichitaura kuti zvinogona kuti zvinge zve mastates acho ese kuti azopedza panguva imwe akasiyana siyana nemitemo yavo yakasiyana siyana yemasarudzo nokuzviita izvozvo asi zvose zvinenge zvichipinda nomurayiro wakatarwa usingagoni kuviringwa nomunhu kana mumwe
vangwenya mune mamwe matunhu kune vamwe vari kuda kupikisa zviri kubuda musarudzo pachine utongo hwejekerere here kana vanhu vaakubva vatanga nekuenda kumatare edzimosva
aiwa kadhemokrasi kajudiciary ibasa rakasimba murero mutemo ngaritaure kana wakagumbuka nechinhu usasa kuenda kudare ndotofuna zvakanaka kuti vari kuchema-chema marepublicans vaaipensylvania hazvinei nebasa vari kuchema nechii chiripo ndechekuti kana pane chigumbu ngavaende ndo dhemokrasi yacho kuta kuti zvinyatsosenurwa chichemo chavo chichabudiswa pachena
Dr. Zembe pfungwa yenyu panyaya yekuti pane vaakupikisa
ndingangotsinhira zvarehwa navangwenya zvikuru tichiziva kuti muamerica mutungamiri unonzi purezidendi kana pangotanga sarudzo haachina simba pamusoro pesarudzo yacho haachina simba pamusoro pokufambiswa kwesarudzo yacho unenge avavo mukwikwidzi zvine zvangosara pazita risina executive power kana kuti authority panyaya yezvinoitika musarudzo saka unenge akasununguka kuti agunun'una amanyire kumatare kwete kunoudza matare zvaanoda zvakasiyana nokure nezvinoitwa kuno
vangwenya kune sarudzo yeseneti zvakare zvii zvamungatarisira zvinobudawo kusarudzo iyo
vamwe vari kuchideno zvazvaita kuti paite senatorial balance zvinobatsira nekuti utongo hwacho hunenge hwakatsiga hwakatsigira vanhu zvikazonyanya kuwandira kumarepublican zvinozonetsa nokuti pane imwe mitemo inenge ichida kuti paite kuyerwa kuona kuti mitemo yacho yakatsiga here
vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya manzwiwo zvakare kubva kunyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato redemocratic party Dr. Urayai Zembe vaviri ava vanga vachitaura vari parunhare muHarare nestudio 7 tichiri panyaya yesarudzo dzemuamerica vari kutevera zviri kuitika muamerica vanoti Zimbabwe ine zvekudzidza zvakawanda kubva mumabatirwo esarudzo dzekuamerica kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera
sachigaro yesangano reZimbabwe Election Support Network ZESN vaAndrew Makoni vanoti kunyange hazvo pane musiyano wekuti muAmerica muna boka rimwe chete rinoona nezvesarudzo semuZimbabwe umo mune Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC sarudzo dzemuAmerica dzinoratidza kuti dzinoitwa nenzira dziri pachena vamakoni vanoti mapepanhau nenhepfenyuro dzemuAmerica dzinogona kutaura zviri kuitika musarudzo kusanganisira zviri kubuda musarudzo kana kudaidzira kuti ndiani akunda zvinhu zvinoratidza pachena kuremekedza zvakuvatapiwe nhau
zvatinodzidza kubva musarudzo dzekuamerica ndezvokuti tinofanira kunge tichiremekedza kodzero dzevatapiwe nhau uye tisingavambunyikidzwa mabasa avo takavapa mukana wekuita mabasa avo vasina kumbunyikidzwa vanogona kunge vari vanhu vanotiratidza zviri kuitika mumaelections vakatendeseka tisingavatyire
Vamakweni vanoti chimwe chidzidzo chakakosha ndechekuti vari kukwikwidza vanenge vasingagutsikane nezvabuda musarudzo vanogona kuenda kumatare nekukasika vachitiwo veruzhinji vanobvumidzwa kuratidzira pane zvavasiri kufara nazvo asi izvo zvichiitwa murunyararo.
Nguva ino vanhu vanofanira kuchengetedza runyararo wekuAmerica kusika patinenge taakuziva kuti hahwina sarudzo ndiyani.
Chimwe chizvarwa chemuZimbabwe chiri kuAmerica mudunhu reNorth Carolina, Dr. Simbiso Ranga, vanoti kubudiswa kuri kuitwa zviri kubuda musarudzo dzekuAmerica kunoratidza kuti zvinhu zvose zvinoitwa pachena uye kunoratidza kuremekedzwa kwevatori venhau.
National bodies like vana ZEC ane nzvimbo yekucertify maresults ayaya. But for the most part, my citizens, anenga kutoziva my results from vema pepanau ne nefenyuro. And iyo vema pepanau ne nefenyuro, vanenge vachifana kunge vachipa nau dzinoratidza mafacts.
Dr. Ranga vanotiwo kunyange hazvo vanhu vanenge vapinda musarudzo vaine shungu dzekuti munhu wavanenge vavhotera akunde, zvakakoshawo kuti vanhu vanokwanisa kutambira zvinenge zvabuda zvose zvichiitwa murunyararo.
Mapoliticians nemacitizens together tine basa rekuti tikukwidzane, asi tichikukwidzana murunyararo. We as red, she respect even vane mafungiro akasiyana needu. My elections should not be violent, should not be tense to the extent where people feel unsafe.
Mukuru wesangano remedia Institute of Southern Africa, Mr. Zimbabwe, vatavani moyo, vanoti kuvepo kwemapepa nhau nenhepfenyuro zvichikwanisa kutaura nezvesarudzo pasina kumbunyikidzwa kunobatsira kuti sarudzo dzacho dzionekwewo sedzakachena.
Zvazvinongoreva ndezvekuti vari kubata sarudzo dzacho vari kubata neunyanzvi, nekuti varungoti pavarungobata zvabuda musarudzo vari kubva vangozvibudisawo pachena jekerere. Zvomirira vatape nhau kuti vaise umhizha hwavo kutaura kuti kana zvabva kuchikamu chakati chenyika yedu, kana zvabva mustate yakati zvakadai, zvinoreva kuti nanga awana zvakati, sakosara zvakati. Panozopera sarudzo, sarudzo dzedza kuzikanwa nevanhu vese. Ndosaka zvinetsa kuti dzibiwe, nekuti vanhu vese vanengwa neumbo wekuti chii chaitika panguva ipi.
Vakawanda zvikuru vemapato anopikisa muZimbabwe vanogara vakachema nedambudziko rekusafambiswa zvakanaka kwesarudzo dzemuZimbabwe, idzo dzinogara dzakamutsa mutauro mukuru, vakawanda vachiti dzinenge dzabiridzirwa. Kunyange hazvo sarudzo dzemuAmerica dzichiitawo mutauro, nyika iyi ine mitemo inoita kuti mitauro iyi igadziriswe nematare munguva yakafanira, izvo zvisingaitike nguva zhinji muZimbabwe. Semuenzaniso, zvakabuda musarudzo dzemumiriri wechegutu West pakati pavadexter Nduna veZANU PF navagift Konjana veMDC Alliance hazvisati zvagadziriswa kwemakore maviri nyaya iyi iri mumatare. Uko zvakapikiswa nenhengo dzeMDC musarudzo dza2008 hazvina kana kumbonzwikwa mumatare edzimhosva kusvika temu yeparamende yapera. Maitiro akadai anoita kuti vanhu vakawanda veZimbabwe vayemure mafambisirwo esarudzo dzemuAmerica pamwe nedzimwe nyika dzinoremekedza mitemo yadzo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Yasvika nguva yekuti tinzwe zviri pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yedambudziko rechirwere cheCOVID-19 icho chatekeshera pasi rose nemunyika, tichitarisa zvakare zvematongerwo enyika nezvimwewo.
Ndinonzi Mwao ndiri kuRino, Nevada. Zvikunyanyo shamisa kune vanhu vandiri kutaura navo vatiri kutekisana and vandoze vari involved necampaign yaBiden at least. Inyaya yekushamiswa nevanhu vakawanda vachiri kusapota baba vari muwhite house ava. Just kungoshamiswa nethe, I mean, tangachiziva kuti kune vanhu vanomusapota nyangwe zvikaita sei, but chimunyanyo shamisa kuwanda kwacho kwavakaita vanhu. And nyaya yekuti izvezvi vanhu vachiri kuverengwa president ari kuti atohwina, you know, zvinotipa futi an idea kusaka chii chinozoitika akasahwina. Saka ndo zvatinofunga kuti saka chichinozoitika ipapo. Semaonero enyu, tinoona kuti pachiri nemamwe mastates akawanda ari kuverengwa pari zvino, munoona pachizobuda sei ipapa?
Saka ini ndiri kuNevada. Nevada, the last time for now, I think papa ne 8,000 votes anga kind of for Hillary. Saka tikuhopa kuti inoenda for Biden. Arizona, that's a big one because Arizona, you know, got a agenda Republican for the most part. Vano gona ita ma senator, ma Democrats as one of votera party a president. Mugatarisa Georgia, right now the reason Masatva Dines a president of Georgia is because Atlanta, ma counties in Atlanta, kuno zara ma Democrats, and vagatumira nail in vote, akusati kwa peza uberengwa. Saka vasuru kudagiza. Because Kajinji, you know, by a skewer number. Michigan, doing very, very close right now. But again, Wayne County, Grana Detroit, I think 15% of votes in Gapinda. We're hoping kuna widen a gap. Pennsylvania is a very tricky one because Ragaiti Gandesha Kuti, Van Vekuma County, Kuma Republicans in Pennsylvania, Vakaramba, Pavaka Kumbiro, na Secretary of State, could vaverenge. My mail-in votes by Pina. Vatanga kuverenga nasi. And there's over a million president Angochi winner with 500,000+. But there's over 1.2 million. Asata verenga my mail-in, kunana Philadelphia count my counties EIO and one just you a Democrat. So I'm hopeful in Kanantikatari Sashakadaro.
Ini ndini Marvelous Mflanganya huye ndiri mu Washington.
Munau Zemi Tambo. Mutambi wemuZimbabwe ane mukurumbira mhiri kwemakungwa Jordan Zemura uyo anotambira Bournemouth muEnglish Championship ari kutarisira kusimudza mureza weZimbabwe apo ari kutambira Zimbabwe kekutanga. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Achisvika padare, chingono uyo angakaiswa ngeta nzemaoko ati ari kushungurudzwa nehurumende. Rimwe remagweta achingono vagift mutisi vati havasi kufara kuti chingono amiswa pamberi pedare rinotonga nyaya dzeuori vachiti mhosva dzakatarisana nachingono hadzinei neuori.
Chimwe chichemo chatareiza ndechekuti nyaya yake haizere corruption asi kuti iye akato expose corruption asi iye ari kuiswa mucorruption court. Nyaya yake yapiwa CRB yeku anti-corruption court. So tine chichemo saka mutongi ati ichanzwika mangwana chichemo ichocho.
Nyaya iyi payatanga rimwe remagweta achingono amai Beatrice Mutetwa vati chingono angasiri pamberi pedare zviri pamutemo sezvo maawa makumi mana nemasere akatarwa nebumbiro renyika kuti musungwa anga amiswa pamberi pedare kubva nguva yaanenge asungwa anga adarika. Vamutisi vati chingono anga asiri kutombofanira kumira pamberi pedare iri.
Kumbiro ndechekuti chingono auya kudare nguva yake yakasungwa yapfurikidza 48 hours. Saka nokuda kwaizvozvo tanga tichiti chingono ari kupinda mudare asi asafana kunge achipinda mudare achifana kunge asunungurwa. Saka tanga tichiti mutongi va decide issue yekuti is he properly before the court.
Mutongi wedare amai Marehwa nazvogofa vati chingono adzoke kudare mangwana mushure mekunge vanzwa divi remapurisa kuti akasunga chingono nguvai. Mapepa ari pamberi pedare anoti chingono akanyora padande mutande rake reTwitter nyaya dziri mumatare dzinosanganisira nyaya dzekumbosungwa kwake iye chingono pamwe nekusungwa kwakaitwa muzvare Henrietta Rushwaya avo vari kupomerwa mhosva yekuedza kuburitsa goridhe zviri kunze kwemutemo munyika. Chingono akambosungwa muna Gumiguru akagara mujeri kwemasvondo matanhatu achipomerwa mhosva yekukurudzira veruzhinji munyika kuti varatidzire zvinemhirizhonga mukati achishandisa dande mutande rake reTwitter. Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kubuda musarudzo dzemuAmerica. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, izvo zvasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika pamazana maviri nemakumi mana nevasere. Vakoti vanotadza kumiswa pamberi pedare retribunal sezvanga zvichitarisirwa. Vanga vari mumiriri weGlenview North muParamende vaKenneth Dina vashaya. Sarudzo dzemuAmerica dzoenderera mberi dzichiverengwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivei nesu zvakare mangwana. Anokuonekai ndine Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murari zvakanaka vateereri.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.